Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 Zvika 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hazvitaridziki kunge hurumende yedu ine urongwa hweyatinoti planned maintenance, yekuti zvinhu zvigare zvichivandudzwa musi nemusi kuti zvisadeteriorate zvisaparare.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinokumbira kuita musangano wechimbi-chimbi nehurumende pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara.
Idanho rinotikatyamadza kuti zvikomo chinowana nepisimba rekuudzira vanhu vakuru kudaro mapfekero avangaite nezvavangashongedza vachifamba vari pakambasi kana kuti vari pachikoro. Zvinhu zvinotikatyamadza zvikuru.
Chikoro cheBulawayo Polytechnic chinozivisa vadzidzi nezvembatya dzisingabvumidzwi kupfekwa pachikoro ichi. Tichakuunzirai zvakaitika mumakwikwi eFIFA World Cup nezuro nezvichaitika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ranyora tsamba kuhurumende richiti rinoda kuita musangano wechimbi-chimbi nehurumende pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvemunyika, zvikuru sei pachipatara cheParirenyatwa, icho vanoti hachina zvinhu zvinodiwa mukurapa vanhu. Vana chiremba vanoti chipatara ichi hachina mishonga, majekiseni, shinda nezvimwe zvinofanirwa kuve muchipatara ichi kuti vanhu vakwanise kurapwa zvakakwana. Tsamba iyi inoti zvakare kwegore rose zvinhu zviri kuramba zvichigozhera varapi pamusoro pekushayikwa kwezvikwanisiro, vachiti izvi zvakakonzera kufa kwevarwere vaigona kuraramiswa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti pakasununguka Zimbabwe muna 1980 chipatara cheParirenyatwa chaidadisa zvikuru, vachiti kubva ipapo hapana chakaitwa nehurumende mukugadziridza nekuchengetedzwa kwechipatara ichi.
Chemo zviri kupiwa nemadhokota eHospital Doctors Association izvi ndezvechokwadi uyezve zvinonzwisa tsitsi. Patakatora Parirenyatwa Hospital muna 1980 yainwisa mvura, chaive chipatara chinonzi chipatara. Asi izvi nangove mamvemve chete. Hazvitaridziki kunge hurumende yedu ine urongwa hweyatinoti planned maintenance, yekuti zvinhu zvigare zvichivandudzwa musi nemusi kuti zvisadeteriorate zvisaparare. Takaona musi unouyo varwere vachiwirwa neceiling. Gare gare tinongonzwa kuti pabaka moto muParirenyatwa Hospital wodhi yatsva. Zvese izvozvo hazvifaniri kuitika kana pane planned maintenance. Hapasi kuratidzika kunge pane masiriasi ekuisa mari munyaya dzezveutano muZimbabwe.
Nyaya dzezveutano inyaya huru zvikuru munyika zhinji. Sekuona kwenyu Dr. Madzorera, mungati chii chinokonzera izvi muZimbabwe?
Nokuti vakuru vedu vacho vanoenda vachinorapiwa kunze kwenyika, saka interest yavo yokuti makliniki edu nezvipatara zvinge zvakachengetedzwa zvakanaka, zvine zvikwanisiro zvese zvinodiwa nevasevenzi vanodiwa, interest yacho vanoiwana kupi? Zvinototaura nenyaya ye15% yatakawirirana kuti zvingati sei 15% government expenditure yese kubazi rezveutano havasi kumboinanzerera. Even pabudget rapfuura iyi haina kusvikwa 15% iyoyo. Ndo patotangira 15% iyi inonzi basic minimum, kurova ndo mari yepasi pasi inofanira kunge ichipiwa kubazi rezveutano. Pane mamwe matanho avanofanira kuzotora kuwedzera mari inoiswa kubazi rezveutano, nokuti utano ndiyo nyika. Pasina utano hwevanhu hapana kubudirira kwatingaite paekonomi yenyika ino. Mashortages ari kutaurwa nemachiremba aya anotyisa, nekuti hapasina zvikwanisiro zvakanatsa kuti tsvikiti. Tinoona zvipatara zvaakuita madeath trap. nenge yanzvimbe kuti vanhu vaende vanowana utachiona uchava uraya waenda uchinzwa musana asi wodzokowane utachiona usingarapiki home hospital hygiene chaiyo chaiyo muzvipatara haichengetedzeki vanhu havarapiki zvakanaka kana musina masirinji musina masanitizer nezvimwe zvakadero zvokukipa hospital yacho yakachena
zvese izvi zviri kuitei kunyika Dr. Madzorera
tiri kuexposa varwere tiri kuexposa machiremba namanesi kuzvirwere muzvipatara umu vachapedzisira vese vaakubata zvirwere tiri kutofirwa nevanhu zvino kutotaura kwatiri kuita pane vanhu vakawanda vari kufa nokuti pane maprocedure ari kutadza kuitwa anofanira kunge achitoitwa hatingavi nenyika yekuti kunongoitwa maemergency chete munhu akauya nechirwere choda kurapiwa toti ngachimbomira chitange chava emergency tozorapa ko vanhu vanofaka maelective surgeries anofanira kutanga hurumende ngaimeke shuwa kuti mane zvikwanisiro masirinji nemanidle nemushonga zvinhu zviduku zvokuti hurumende inokwanisa kumeka shuwa kuti chipatara chese chava nazvo utsanana chaiwo ngauimprove
hapanawo here chakaitwa nehurumende munyaya dzezveutano
hapana investment yatatamboona yakati tsvikiti yati yaitwa nehurumende yezano kubvira 1980 kuvandudza mararamiro emachiremba nemanesi pazvipatara zvedu
chii chamunoti deno hurumende yaita nenyaya yezveutano munyika
vangadai vakadhabhula kudhara maresidensi emadoctors paparinyaka nokuti population iri kuwedzera probably yatodhabhula yezvino kubvira patakatora nyika muna 1980 tofanira kuita dhabhula yemaresidensi emachiremba saka hurumende ngaione kuti yamuvha forward nenyaya the National Health Insurance, Universal Health Coverage, zvatogara tichitaura, zvikwanisiro ngazviwanikwe muzvipatara. Ngatidhilei necorruption, corruption, corruption. Ndiyo iri kuparadza tuduku tumariko vatinatwo itwotwo. Vakuru vedu ngavamire tsika yekuenda kunorapwa kunze kwenyika, ngavarapiwe muno vachionawo zviri muno. Ndokuti tiimprove healthcare delivery system yedu.
Avo vange vari vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuHarare nestudio 7 tatadza kubata gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union ZINASU rinoti richagara pasi neutungamiri hwechikoro chepamusoro cheBulawayo Polytechnic zvichitevera kudzika kwacho mitemo inomanikidza vadzidzi kusapfeka zvipfeko zvisingavhari muviri munguva dzechikoro chikoro chepamusoro ichi chinonzi chakabudisa chiziviso chakanangana nevadzidzi chichitara zvipfeko zvinosvika 15 zvinonzi hazvifanirwe kupfekwa munguva yekudzidza zvinosanganisira zvinosiya dumbu pachena zvinosunga mikaka kuvadzidzi vechidzimai uyevo kuvarume matarauzi akabvaruka-bvaruka kana kuremberedza mabhurukwa Studio 7 yakundikana kunzwa divi reBulawayo Polytechnic panyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvemitemo muzinasu vaBoris Muguti kuti tinzwe zvizhinji
zvinhu zvatikatyamadza mukoma jonga chekukata munoda kuzva kuita kuzvidzi weZimbabwe nekuti kana taita zvikoro zvepamusoro notaitira kuti vanhu vararwa muzvikoro zvepamusoro vanhu vabhazera vanhu vaakuziva zvavanoda muupenyu hwavo vaakuziva zvavakananga nezvaari kufambira nokudaro idanho rinotikatyamadza kuti chikomo chinowanepi simba rekuudzira vanhu vakuru kudaro mapfekero anenge aite nezvavangashongedza vachifamba vari pakambasi kana kuti vari pachikoro zvinhu zvinotikatyamadza zvikuru
sesangano reZINASU matanho apa amuri kutorawo pamusoro pechiitiko ichi kana muri kuti makatyamadzwawo
chekutanga pari zvino mumwedzi wapfuura uyu takabva kubhina SRC election ipapo takarora 100% zvichireva kuti leadership iripo izvozvi yeSRC vanhu veZINASU madeployees edu kana kuti indiroid yedu nokudaro tichatanga kushandisa danho inyoro kuti SRC igare pasi neadministration voonesana kuti chii taita kuti danho iri ritorwe uye voonesana pakuchete nevadzidzi kuti danho iri riri kutsigirwa nevadzidzi here kana kuti vadzidzi vari kuti ribviswe nekuti madecisions kana kuti zvese zvinoitwa pachikoro tunofanira kunge zvira nezvinodiwa nevadzidzi kana kuti mastudents. Nekuti mastudents ndiwo mamajor stakeholders paistitution iyi. Pasina vadzidzi hapana chikoro. Nekudaro kudzoro dzevadzidzi nezvito zvevadzidzi zvinofanira kutedzerwa. Saka danho rekutanga nderekuti SRC igare pasi neadministration yoonesana kuti vadzidzi vari kuzodei.
Mutemo uyu uri kubata vadzidzi vechisikana chete here kana kuti nevadzidzi vechikomana?
Iri kubata nevadzidzi vechikomana nekuti vari kuramba maripped jeans kana kuti majeans ariko mazuva anoaya vakaita kati bvarukira akabvarukirira ari mafaina ano akati bvarukei bvarukei anonzi maripped jeans.
Asi tichitarisa zvinofanira kunge zvichipfekwa nemudzidzi munharaunda yechikoro, hazvisi here zvinhu zvinofanira kunge zvisingakanganisiwo vamwe vadzidzi maitiro avo kana mafungiro avo?
Zvinonzi zvinokanganisa mafungiro handioni kuti zvinhu zvipi, nekuti tichitarisa kuchinja kwokuita mwaka nenguva zvinoti akurarama vanhu vanofanira kutojaira kuti ndizvo zvaakuitika. Kana vakati vanozviramba pakamba kuti zvinovavhiringidza ndoinyo kuti vanhu ivavo vatori dhenjeras musociety, nekuti vachibuda pakamba kuvachipinda mutauni muburawa imomo vachange vachiona vanhu vakangoteka vakutana vakangopfeka mapingiro aya vakandidza pakamba. So kana vachiti zvinovavhiringidza vacharama upani hwekuvhiringika chaivo, nekuti vachiramba vachizviona kuwete pasiri pakamba ipapo. Nokudaro tinoti ngavazvidzairi ngavadzidze kugarisana nevadzidzi vakapfeka mapepero avanoda, nekuti ndomo mwaka vachakurarama ndonguva yatari ndo nguvo dzaakutopfekwa.
Avo vange vari munyori anoona nezvemitemo musangano reZinasu vaBoris Muguti vari parunhare kuGweru naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi mune zveutano hwepfungwa Dr. Gadziro Gwekwerere vanoti kubatwa chibaro kwevanhukadzi nevana vadiki pamwe chete nokushungurudzwa kunoitwa madzimai zvinhu zvaigona kumiswa deno hurumende yaiisa pfungwa dzayo panyaya iyi. Dr. Gwekwerere vanoti vanhu vari kunetseka pamusoro pemamiriro akaita zvematongerwo enyika uye nekushaya mabasa, izvo vanoti zvinokonzera kusagadzikana mudzimba. Vanotiwo vamwe vanhu vachiri kutevedzera nzira dzakare dzisisingaenderani nezviriko iko zvino, vachiti hurumende inofanirwa kumisa zvose izvi.
Kuti titi vanhu vakawanda kudaro vechidzimai vanombunyikidzwa nokubatwa chibharo pazuva rimwe chete zvinotyisa, ende zvinongotaridza kuti munyika medu maberekera ingwe, kureva kuti vanochengetedza mutemo vanokwanisa kunge vasisagoni kuchengetedza, kana kuti avo vanotyora mutemo vari kubudirira vasina kurangwa kwavanoita. Naizvozvo vongoona kuti chero vakambunyikidza vakadzi hakuna kurangwa kwavanoita.
Dr. Gwekwerere, chii chingaitwa nehurumende pamusoro penyaya iyi?
Ndinoona sokuti hurumende yaifanira kuomesa zvirango zvinopiwa kana kuti zvitarafu zvinopiwa vanenge vapara mhosva dzakadai. Asi ivo chimwe chatinoona chinonetsa ndechekuti vamwe vanhu vanompunyikidza vana ava kana kuti madzimai vanenge vari vehama, saka kuzobuda kwacho kunonetsa, dzimwe nguva hazvitobudi. Kwozotiwo vamwe tinoona makereke mamwe anotombunyikidza madzimai achipaka chibharo nevana vadiki vachiita vana, asi dzimwe nguva vanochengetedzwa nokuti vakuru venyika kana kuti vanoita zvematongerwo enyika vanenge vachionekwa vachiwadzana nekereke dzinenge dzichiita izvo. Toonawo kuti vamwe madzimai atakasiona akabatwa zvibharo inyaya dzamatongerwo enyika. Kwozouyawo vamwe vatinozivawo vanenge vari vakadzi vanobatwa zvibharo vari mukutsvaga kurarama, kutsvaga kunotengesa, kutsvaga kunoshava shava, nokuti tinotonzwa dzimwe stori dzinobuda uko kumuganhu wenyika kunana Bite Bridge nana Mozambique nokunana Plumtree kuti madzimai anenge asina mari kana mapasipoti kana mavhiza anoyambutswa nana Gumaguma. Mukuyambutswa imomo munozoita kubatana kwamapatsi nokubhinywa kwamadzimai, saka zvinongoshungurudza. Kwozotivo mashurugu iwaya navaya vokungochera chera migodhi avo vazhinji vacho vari kungombunyikidza madzimai ende zvinongoenda zvakadaro. Tinonzwawo kuti kune dzimwe nyika sekumachina mumareserva vanongobatawo vakadzi havasungwi. Saka mutemo ndowatinochemera kuti ugadziridzwe uye unhu hwedu savanhu ngahungogadziridzika mumatsikana magariro edu kuti vanhu vaingoremekedzana. Kuda kutoti vanhu vari kutora zvinodhaka here zvinozoita kuti vangozobata madzimai kungofungawo kwangu, asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano hwepfungwa, Dr. Gadziro Gwekwekwerere, vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nepenyuro yeZBC inoti mbavha yakanga yakapakata zvombo nezuro yakapinda mubhanga reZB kuVictoria Falls ikaba mari inoita zvuruzana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US $1,000. MuzimLive.com, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa vanoratidza kusafara kwavo nevamiriri vebato ravo muparamende vanoda kutambira mari iri kupiwa nhengo dzeparamende nehurumende, vachiti vatungamiri vasina gwara havana zvinangwa zvine musoro. MuChronicle, sangano rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examinations Council, ZIMSEC, rinoti zvakabuda mubvunzo zvegrade 7 gore rino zvinoratidza kuti vasikana vakakunda vakomana mubvunzo idzi. Yave nguva yenyu vateereri yozokutaurira Mega zvamunofunga.
Nini nhau yangu iri pakutaura pakuti tiri kunzwa kuti vana vari kuripwa Zimbabwe kuende, vamwe vana vari kumitiswa vari vana vadiki zvikuru sei sezvo zvine zviri zvinhu zvinokatyamadza. Mitemo munyika medu hamuchina, ndo chinhu chekutanga. Uyezve vanhu vanoita izvozvo ndo vanhu vanenge vachinzi ndevemutemo wacho. Saka muchiona kuti nyaya idzodzedzo hadzisi kupera, nekuti vari kunzi vemutemo wacho ndo vanozviita zvinhu izvozvo vazhinji vacho. Uyezve tozotarisa kuhurumende, kune vakuru vakuru vanoita huniwo zvakare. Saka zvinoreva kuti nyaya yekuramba ichirepwa kwevana icharamba ichienda mberi. Uyezve tozotarisa mamiriro eikonomi yenyika yedu yaakutuma vana kusundaidza vana kuti vaende mukati medzimwe nzvimbo dzinenge dzisina kukodzerana naivo savana pache zvavo, nekuti mwana ane kodzero yekuti anokwanisa kunge achiwanawo zvinhu zvakakodzerana naiye, mbatya, bhutsu, chichi. Chimwe futi chinokonzeresa izvozvo nyaya yekushaya mabasa. Vanhu havasi kushanda, saka mwana anenge akupedzisira akuona kunge zvinhu zviri raiti kuti akwanise kunge achirara nevanhu vechikuru ava vachimupa mari.
Ini ndinonzi Murinye. So pane nhau inonditambudza kana kuti dzinonditambudza mupfungwa pamusoro pezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Pane nhau yokuti kune madzishe anoti iwo anotsigira musangano unotonga, kuna mapasta, kuna mapostori vanotsigira musangano unotonga. Saka kana zvakadaro, sevasingaudzi musangano unotonga kuti usaponda vanhu, madzishe anofara here munyika mavama, munyika dzavanoti nyika dzavo dzavakasirwa namadziteguru dzichiteurwa ropa, havagoni kutsiura here hurumende kuti vasaite izvozvo? Samadzishe ndo vanotova nesimba nenzvimbo idzodzo, sei vachinyarara? Kusei mapasta nemapostori asingagoni kutsiura hurumende pamabasa ainoita okuponda vanhu, kunyangarisa vanhu? Chinamato chipi chavanotevedzera chavanotaura? Kana pakadaro, kana pakadaro hapana chinamato.
Ini ndikutaura hangu ndiri pano paMozambiki. Ndini Innocent Kapora. Ndoda kutaurawo nyaya iyo yevana iyo vari kungobatwa zvibharo iyoyo. Nyaya iyi yakuenderanawo futi nekuoma kwakaita zvinhu munyika. Kuoma chaiko kwaita zvinhu munyika nhoko vakukonzeresa kuti vana vangoti vangobatwa zvibharo pese pese, vanenge vakudawo mari. Dai nyika yedu yanga yakanaka ka, Aiwa, mbaiona zvichaitika izvozvo. Zvinhu zvakuitika nyei pakusane kushaika kwemari futi kuoma kwaita zvinhu munyika. Saka zvinonetsa manje, vamwe vanenge vasina mari mudzimba, vamasikana vakadzi vanenge vasina mari. Saka vakazopiwa mari dzavanopiwa dzedzi dzinozovakonzesa kuti vaite sei, vakwanise kubatwa chibharo vopiwa mari. Saka izvozvo zvinotinetsei. Hazvina kunzanzi ingati hurumende yedu yaiongorore zvinhu zvakaita saizvozvo. Aiwa, hurumende yedu chaiyo iri kukonzesa kuti zvidaro izvozviome munyika kudaro, so kusvikira pakuzosvika vanoti vangobatwa zvibharo nguva nenguva. Aiwa, yehurumende yedu iyoyo, ana hurumende yedu yakanganisa, yatadza kutonga iyoyo. Ngaibude hurumende yedu iyoyo, ngaibve pachigaro hurumende yedu iyoyo. Kupindo umwewo.
Hei, tinorwadziwa nezviri kuitwa navachiwenga kuzimbabwe, kana kuti ndo mitemo yemuzimbabwe. Vanhu wee, zvinorwadza kuti munhu akakuberekera vana 3 vakanaka vaunoda, vaunototaura kuvanhu kuti ana ndine vana vangu, ndine vana vangu, ndo munhu unoshungurudza kusvika pakudamburwa rooko, ndo unoshungurudza kusvika pakuti haaone vana vake. Imagine vana vachati kudiwa mangwana. Kana muri vachiwenga mune ruoko panyaya yaitika kumukadzi wenyu Mary Mbaiwa, kana muripo vamunangagwa muchinzwawo zvetinotaura, demuri vanhu vanorwadziwawo neura wakubereka, shuwa masafara kudero, demasiya mwana wavanhu, murege kumushungurudza kusvika pakadero. Iyo nyaya yacho inotongwa munhu akagara pauche akapara mhosva yakadini. Hazvinorwadza, zvinorwadza. Mwari da apindira marwadziwawo ramazuvawo nemwoyo wekubereka kuti ashuwa takamboberekawo kana kuti tichaberekawo. Demwari arwadziwa nezvamurikita, demwari apindira panyaya yaMary Mbaiwa. Masangano akazvimirire atingamashoori, anotoziva kutoti apa tiri kurwa neshumba, kurwa nekurwira Mary Mbaiwa, tete akurwa navamunangagwa, kana tete akurwa nachiwenga, kana tete akurwa kudana namugwadi vacheva vanopenga vaya vaya.
Ndataurawo pamusoro penhenhe zanupifa. Kuna vamwewo vanozviita vanoziva kutaurawo, hapana chinozivikanwa kutaura. Vanhu vekuti vakapotsa kutaura basa rapera. Saka ndizvavanondorwira izvozvo, nyange kutaura vakanzwa kuti ukapondwa vanhu VZZZ vanongoti hakuna chakaitika, vana kudaiwo vanhu VZZZ hapana chaitika. Saka hane zano kuti unyatsonzwisisa kuti pfungwa dzavo, pfungwa dzevanhu vanoshanda here, kana pfungwa dzavarasiwa nenyatsoshaitira, vanhu vanorarama mune imwe nyika here, kana kuti mune imwe nyika, but vanhu vaumwe chete venyika imwe chete. But unoona umwe munhu achitaura kuti dai achingotaura zvinhu zvisiri izvo zvinopoza zvinhu zvinenge zvichiitika munyika. Nodi kana ariwo mashandiro avanoita ekuti kana kwapondwa munhu webato rakati vanoti hazvinowitika. Nenyaya yebadzi yekuti havadi kunzi akataura chokwadi anobudiswa basa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Chumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kushaikwa kwemvura munharaunda yeHorn of Africa kunonzi kuri kukonzera kuti nzara inyanyise mudunhu iri kubatanidza nemukinya. Zvinonzi vana vanosvika miriyoni mudunhu iri vari kurwara nekushaya zvekudya mumuviri wavo. Zvinonzi nharaunda iyi haisati yawana mvura yakakwana kwemakore mashanu. Mutungamiri weNigeria vaMuhammad Buhari vanoti hondo pakati peRussia neUkraine yava kukonzera kupinda kwezvombo nevarwi mudunhu reLake Chad, izvo vanoti zviri kusimbisa varwi vanopfurukidza mwero munzvimbo iyi. Sangano re United Nations rinoti kuchamembe kwe Africa zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 63% yevanobatwa neHIV vanhukadzi nevasikana vanobva mudzimba dzine urombo.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kukata. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinomwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Vateereri, yasvika nguva yekuti titarise zvakabuda mumitambo yeFIFA World Cup kuQatar nezuro. Semazuva ese tine nyanzvi mumutambo wezvenhabvu, Brian Mushekiwa. Brian, chii chawakaona nezuro?
Nezuro emagames acho akabuda, mamba akabuda zvinoachitarisira kuti achabuda. Haana kubuda yandachifungira. For example, takatanga neArgentina nePoland. Argentina the way yakatamba yakatamba zvinodadisa zvisingaite mumba yarwa Poland by 2 goals. Poland yakashaya kana chance, but mutambi mukuru Messi ndaona kunge pamwe it was fatigue kana kuti maybe pamwe age ndo yakuita caught up. Aranya kunyanya kuita maranza akaya tinoziva zvanosiita zviya, but then France left condition winner, but yakarwa neTunisia 1-0. Tunisia is also a good team. Best was running away with it, but I think we have to advantage because France are getting injured. 9 players are going to be able to come back to the tournament. Like try one more player at some point in the tournament to have the feel of the World Cup. So I have to go to Tunisia. Tunisia is going to be able to come back to the tournament. So I have to go to France. Both first half and second half. But when the controversial goal has to go to the na no mutambi weFrance vamwe vari kuti offside, vamwe vari kuti haizi offside. Saka ipapo I think my referee anofanira kuve clear on what constitutes offside or offside, because nyaya yemaoffside offside iyavhiringa vanhu vaone vazhinji. Even paArgentina nyaya dzema penalty, what constitutes a penalty or not, ndozvimwe zvavhiringa futi mitambo iyi. Kozoti Australia neDenmark, ndainga ndichifunga kuti Denmark ichakunda Australia nenhau yekuti Denmark itimu yakatosimba, but yakangoitawo rombo rakashata ichibva yarohwa 1-0 neAustralia. Saka it means kuti haichakwanisi kuproceed Denmark to the next round. Then game rimwe rakasimetsa ndeMexico neSouth Arabia. Mexico has got the share over South Arabia convincingly, but unfortunately we qualified the round of 16, because Angana between Mexico and Poland. Mexico has to go for 1 goal, so that Poland qualified by being scored go against.
Aiwa, tinotenda Brian. Semazuva ese tichadzoka kwauri zvekare nhasi kuti utitaurirewo maonero awaita mitambo ichatambiwa nhasi iyi. Tinotenda Brian.
Thank you, mukoma wacho.
Ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.